Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 21 2019. Makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende votarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari unokwira zvasiya veruzhinji vachichema-chema. Zvikoro zvinovhurwa kumatunhu akarohwa nedutu mpengo recyclone Idai. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo ina dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa nezuro manheru dzichibva kumusangano wemasangano akazvimirira wakaitirwa kuMaldives dzapomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende yavaEmmerson Mnangagwa. Vasungwa ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzo dzinoti vatatenda mombe yarara vanoshanda nesangano reCitizens Manifesto, vaGeorge Makoni vesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe, vanyasha Frank Mpahlo vesangano reTransparency International Zimbabwe, pamwe nemutungamiri wesangano reCommunity Tolerance and Development Trust COTRAD vagamuchirai mukura, vakasungwa nezuro manheru panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport pavakamhara vachibva kuPrague, guta guru reMaldives, kumusangano wemasangano anoshanda akazvimirira. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 parunhare kuti vasungwa ava vakachengetwa mutirongo pakamba yeHarare Central, vakatinzwe zvakawanda kumunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana, avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo pataenda pamhepo. Rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 vari pakamba iyi manheru ano kuti vasungwa ava vapomerwa mhosva yekuronga zvokupidigura hurumende yavaMnangagwa, pamwe nekukurudzira veruzhinji munyika kuti vaite zvemhirizhonga vachigunun'una nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. VaBhamu vati mhosva iri kupomerwa vasungwa ava inonzi yakaparwa vari kuPrague kwakare kwavakanga vachipinda musangano uyu, uye vati vasungwa ava vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, iro rinotungamira masangano mazhinji anoshanda akazvimirira muZimbabwe, vatavani mwoyo vashora kusungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu vana ava.
Tinoda kuti taure zvisina kutsenga mukanwa nekusoropodza kusungwa kwaitwa vanomirira kodzero dzevanhu. Hakusungwa kwarume ava vari kupomerwa mhosva yekuti vakadzidziswa kubvisa hurumende nechisimba kunze kwenyika. Vakasungwa vachidzika panhandare yendege Robert Mugabe International. Tinotsoropodza zvikurusa kusungwa kwavo nekuti kunotaridza kuti hurumende inenge iri kugara yakabatira hana maoko nekuda kwemaomero ezvinhu munyika. Saka yakutaridza usimba hwayo, kutonga neusimba pakunge ichibata nekumbunyikidza vanosimudzira kodzero dzevanhu. Izvi tinozviona nekuti hakasike kutanga. Nguva yapfuura vakadaro zvakare, vakasunga anova chairperson wedu vaRashid Mahia vachivapomera zvakare mhosva iyoyi.
Vana ava vasungwa zvitevera mashoko akaburitswa nebepanhau reHerald anoti vemasangano anoshanda akazvimirira ava vari kushanda pamwe chete neMDC yava Nelson Chamisa mukuronga zvekupidigura hurumende, asi MDC yakaramba mashoko akaburitswa neHerald aya. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti hapasisina musiyano pakati pehurumende yava Munangagwa neyavaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakatsiviwa navamunangagwa muna mbudzi 2017 pakapindira mauto munyaya dzezvematongerwo enyika.
Inyaya yakagara ichiitwa even munguva yavamugabe inyaya yekudzvanyirira vanhu vanenge vachipikisana nehurumende. Iyi hurumende iri kutonga zvashaisa mufaro kana nenhunzi chaidzo, zvashaisa mufaro munhu wese muno muZimbabwe. Vari kutonga nemunondo, asi vanononera vamwe vanhu kuti vari kuda kuvapandukira. Vari ivo vari kutadza kugadzirisa nyaya. Isusu veMDC tinoita zvinhu zvedu pajekerere. Hatina kana munhu watati tauraya kubva 20 years tatakagadzirwa. Ivo kubva mazuva mashomanene avapinda kwatofa vanhu vanodarika kuma 20 uko. Kwatambura vanhu veruzhinji, mabasa apera, vanhu voshaya zvokuita. Saka uyo vanongonungidza wese wese huroi, vachisiya ivo vakamira pachena vachingoita zvavari kuita izvi. Ngazvichimira, ngazviregwe. Vanhu vaneta, havachada, vatadza kutonga.
Zvichakadai, vabhamo vati vari kutarisira kuti vasungwa ava vamiswe pamberi pedare mangwana, apo vakatarisirwa kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Veruzhinji vari kuchema-chema zvikuru nekukwidzwa kwaitwa mitengo yemafuta edzimotokari, vachiti izvi zvichaita kuti mitengo yezvinhu zvose iwedzerwe. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Sangano rinoona nezvemakambani anoita zvemafuta nemhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, rabudisa mitengo mitsva yemafuta edzimotokari. Peturu yakwira nezvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana, ichibva pamadhora matatu nemasendi makumi mana nerimwe parita kusvika pamadhora mana nemasendi makumi mapfumbamwe nemanomwe iri mari yemaRTGS. Vakafanobata chigaro chemukuru weZera vaEddington Mazambani vati vanotengesa mafuta vanogona kutengesa nemutengo uri pasi pewatarwa nesangano ravo. Kukwira kwemitengo yemafuta kuri kuitika mushure mekunge bhanga guru renyika rabvisa mari yanga ichitsigirwa nehurumende kuitira kuti mafuta aya asakwire zvakanyanya. Izvi zvinoreva kuti vanotenga mafuta vachange votsvaga mari yekunze kumabhanga, kwete kumirira kuiwana kubhanga guru renyika. Vachitaura neStudio 7, vaThomas Pashakavambwa vati kukwira kwemafuta kunoita kuti zvinhu zvese zvikwire munyika.
Zvinenge zvava kutoreva izvo kuti maprize ese akukwira, because fuel ndopanotangira zvinhu zvese. Kuti tifambe tiende kudzimba dzedu, kombi inenge yakwira futi. Kwira kwaita fuel kwakuita kuti zvinhu zviwedzere kuoma munyika.
Asi mutori wenhau Tawanda Karombo audza Studio 7 kuti vanhu vanga vajairira kutengeserwa zvakachipa nehurumende ichibhadhara. Karombo ati kunyange hazvo zvichirwadza, Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine mafuta nemutengo wepasi kana mari ikaiswa kumadhora ekuAmerica.
Mafuta dzemotokari akwira mutengo, asi ini ndinofunga kuti tiri vanhu vanga vajaira kuti hurumende inopota ichiti sira yavanoti subsidy. Kureva kuti zvone pamari yatinotenga mafuta edzimotokari, hurumende inenge ichiisa yakati wandei yacho, isusu yatinenge tichibhadhara inenge iri mari shoma. Tikatarisa mutengo wemafuta kune dzimwe nyika dzakatikomberedza dzinosanganisa vana South Africa, vana Zambia, vana Mozambique, mafuta edzimotokari kana iri petrol inoita iyo around $0.15 in US dollar terms. Yemunomo yacho ya irikunzi ya kwira iyi tikada kuiisa kuma US dollar cents tinoona iri chiri pasi pe 1 US dollar tishandisa kunyangomusika mutema wachona. Saka zvinhu zvekuti tanga tajaira zvekuti hurumende inotibatsira kutenga mafuta, asi iko zvino izvi ndiri kuona kuti vamutuli Ncube finance minister vaita kuti tichitenga nemari chaiyo chaiyo kana kuti iri padhuze nechaiyo chaiyo.
vaiepimo maziba avo vanotengesa mafuta vaudza Studio 7 kuti kukwira kwemitengo kunoitawo kuti vakwanise kutenga mafuta vega sezvo vasisapiwi mari nehurumende.
Izvi zvaitwa nehurumende zvino tinotarisira kuti zvichatiyamura pakushanda kwedu nokuti fuel yacho tatisakwanisa kuitenga ende ivo vanga vachisubsidiza but vanga vasingakwanisi kubudisa foreign currency yacho inoenderana nezvavanga vachi nepractice yavanga nayo yekusubsidiza iyo. Saka tinongotarisirawo kuti zvavasunungura mashandiro edu zvichatibetserawo kuti fuel inge ichiwanikwa isoti tinge tichikwanisa kuita pesimisi racho.
Kukwira kwemitengo yemafuta iyi kwakonzerwawo kukwira kwemari dzekufambisa kuenda kumusha wechitungwiza kuwadzana nemimwe misha inogara vazhinji kwava pamadhora mana kubva pamadhora maviri nemakumi mashanu emasendi iri mari yemaRTGS. Mafuta ari kugara achinetsa kuwana munyika nepamusana pekushayikwa kwemari yekunze iyo inodiwa kutenga mafuta kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vekuchimanimani vanoti vari kufadzwa nekukwanisa kwakaitwa navavo kuvhura zvikoro mushure mekunge zvaparadzwa nemafashamu eduti mupengo recyclone Idai. Mumwe mugari wekuchimanimani East uye vari kanzura weward 23 vaJoe Dumakwezu vanoti kunyangwe hazvo midhuri yezvimwe zvikoro isati yavakwa vana vari kudzidzira mumatende avakapiwa nemamasangano ari kubatsira kuputsiridza zvikoro zvakaparadzwa nemvura iyi. Izvi asi vanotiwo dambudziko ravachiri kutarisana naro ndere pekugara pevarairidzi sezvo dzimba zhinji dzakaparadzwa nemvura dzisati dzavakwa patsva uye mimwe migwagwa isati yanyatsovhurwa zvakakwana. Zvikoro zvave nemasvondo maviri zvavhurwa uye hurumende yakazvisiya kuti yakazivisa kuti zvikoro zvose zvaizovhurwa uye zvisapindike zvaizoendeswa kune zvimwe uye vana vaizoendeswa kune zvimwe zvikoro kana zvikoro zvavo zvakaparadzwa zvachose. Vadhumakwezu vanotiwo kunyange hazvo rubatsiro ruri kupiwa vanhu rwadzikira vamwe vachiri kubatsirwa nematende ekuti vawane pekugara mwedzi miviri dambudziko iri rawira vagari vemuchimanimani nechipinge. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvikoro zvakavhurwa zvakanaka zviri maringe nekuvhurwa kwezvikoro zvakavhurwa semavhurirwe zvinofanira kuita endi pakuvakwa kwezvikoro zvizhinji zvacho hazvisati zvapera hazvo kuvakwa nekuti marenovation chaiyo chaiyo pamaclassrooms hatina chitakaona. Pamutangwa sekendari ndo pakaitwa matende ekuti vanhu vafundire asi zvanga zvakafa ipapo hapana kana chinhuwani chendakaona chakagadzirisika. Maroads atro asi panyabamba kuenda padzingira hapasati paconnectica handizivi kuti mainjinia ari kupaona sei anhu ari kutendera nekwakurwa isimba kudai kuenda uko kana kuenda nekujopa saka zviri kunetsa vanhu mafambiro.
Ko dzimbawo dzevarairidzi varairidzi vakakwanisa here kudzoka kumabasa?
Varairidzi vakakwanisa kudzoka kumabasa asi dzakafa dzacho vanondoshandisa dzakadaro nekuti handina kumboona pakanyatsogadzirwa kuti apa pari kugadzirwa imba yematicha yakakwanisa kuti vagare zviri sefi vanogara vachitya.
Ndiani ari kugadzirisa zvivakwa izvi? Vanhuwo vari kubatsira here? Masangano ari kubatsira here kana kuti ihurumende?
Hurumende yakangotanga yatora vanhu vakawanda vepublic works ikatora vanhu vaisvika kuma30 pamaschools asi yakazotsima yaakutosara navanhu vasingasviki 10 vamwe vacho vaakuchingokonzeterera nemaToilets chete vazhinji vacho vakatogara kudzimba asi havana nechavakaona ipublic works.
Saka vanhu vangu vachibhadharwa here pabasa iri kana kuva kuri kubatsira sevagari?
Vakambopinda vachizi vari kubhadharwa asi pavakamiswa hatina kuona kana kuti vakabhadharwa here kana kuti vakaita sei.
Ko muchiri kutambiriswa chikafu here nehurumende kana nemasangano anobatsira?
Chikafu chiri kuuya pano nepapo asi izvezvi uno zvazvishoma. Red Cross ndo vakatombonyoresa vanhu vevakapa makadzi manji manji kuti vazoone kuisa chikafu chacho asi havasati vambopa vachiri kuda kutotanga hatisi kuziva kuti vanouya nacho rini.
Zvii zvamungataurawo kuti dai mabatsirwa nazvo pari nhasi?
Zatinga taura kuti dai tabatsirwa nazvo ngezvekuti vanototi batsira vacho. Ngavauyewo zvenguva ichiripo nekuti kuzouya papaye vamwe vacho vari kutanga kuuya nhasi vachiti vanoda kubatsira vamwe vari kutotsvaka vanhu vasina pekugara. After 2 months vachiri kutsvaka vanhu vekupe matende. Zvinorwadza ngekuti munonga makuuya kufungisa futi munhu uya uye wakanga atombokanganwa nezvazvo kuti haana pekugara. Saka vari kuda kutibatsira vacho ngavakasirewo. Nguva yacho iyoyo zvinga zvichidiwa hotipo pasaia vachiselekita kuti toda vanhu 25 iwo kumi neanhu 100 anoda rubatsiro
asi kavadhuma kwezvo vazhinji vari kubatsira vari kutopemhawo saka kupemha kunovatorerawo nguva hamuoni here kuti zvinokwanisa kunge zvichinonotsa kuwana rubatsiro kwenyu
rubatsiro rinoda nguva iripo rinonga riri rweemergency hatingatarisiri kuti paemergency payapera nguva yeemergency yapera munhu ouya nerubatsiro rweemergency
Aho, vanga vari vaJoel Dumakwezu, mugari wekuchimanimani East, uye vari kanzura weward 23 wekwamutsvangwa, vanga vari parunare vari kuchimanimani kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutemi wenyika yemalawi vaPeter Mutharika vari kupinda musarudzo yetonga apo vanhu vemunyika iyi vari kuvhota nhasi vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu nemazana masere ezviuru vari kuvhota musarudzo ichaburitsa pachena kuti vaMutharika avo vave nemakore makumi manomwe nemasere vacharamba vari panyanga here kana kuti kwete sarudzo yemiriyo iyi ichaburitsawo pachena kana mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPaulos Chilima pamwe nevaimbova vaimbova murairidzi muparidzi vaLazarus Chakwera vachidiwa nevanhu kuti vatungamire nyika iyi zvichitevera kubuda pachena kwevaviri ava vachishoropodza uori uhwo vanoti huri kuitika munyika iyi Vaimbova gweta remuzinda weWhite House muAmerica vaDonald McGain varamba chikumbiro cheHouse Judiciary Committee chekuti vape umbowo pamberi pekomiti iyi pamusoro pezvavakataura nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump apo pavaironga kuti gweta rakaferefeta kupinda kweRussia musarudzo dzemuAmerica vaRobert Mueller vabviswe pabasa rekuferefeta apo vainge vari pakati pekuita basa ravainge vapiwa iri vaMcGain vakarambidzwa nemuzinda weWhite House kupa umbowo kukomiti iyi Makateerera ku Studio 7 tiri kutefenyura tiri mu Washington DC. Kushaikwa kwemagetsi akakwana munyika kwave kuita kuti veruzhinji mumadhorobha vashandise mhando dzemoto dzisingabvumidzwe dzakaita sehuni sezvo vasingakwanise kushandisa dzimwe mhando dzakaita semagetsi ezuva kana kuti solar power pamwe nemagenerator sezvo petrol nedizeri zviri kushaikwa uye mitengo yazvo yakwira zvakanyanya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munguva yapfuura paishaikwa kana kuenda magetsi, vanhu vaishandisa majenereta pamwe nemagetsi ezuva kuonesa, kubikisa kana kuita mamwe mabasa. Asi pari zvino, havachakwanisa kuita izvi nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita semafuta ekushandisa mumajenereta. Mumwe mugari wemuHarare vaOswald Gumbo avo vanoshandira kumba kwavo, vaudza Studio 7 kuti vave kutadza kuita basa ravo nekuti havana dzimwe mhando dzemoto sezvo dzese dzave kudhura.
Wanzwa imwe mkana uripo ndewe solar but kudura kuva kuita ma solar panels iko zvino vaona wo mkana vanotengesa ma solar panels kuti vaona kuti ndiyo option yano mazimbabwenzi vodhurisa saka ripo ndeye kungo yangosara ndeye kuti hochimirira iwo magetsi acho kuti auye
amai LC Sivanda vaudza 7 kunze kwemagetsi havana imwe mhando yemoto yavanokwanisa kuwana kunze kwehuni
saka magetsi akangoenda zvese zvatomira sesu isu edi inoshanda nemagetsi saka tinoona income yedu kubva mukusona imomo kana tomira zvese zvatofarana. Uye tine mafrizi tsatezo mafriji anodawo magetsi wayo miriwe diri kuora. Saka atombozwa kuti toita sei nenyaya yemagetsi aya ari kutikangasa zvakanyanya stereki.
Vagumbo vanotiwo huni ndicho chinhu chegachasara chavanoshandisa chine mutengo vanokwanisa kubhadhara.
Kozoti zveoda zvekuti uchiti ugadzirire even kudla kwacho kushingosvika kumba unaona kuti hapana wozotsvaka kwakutsvaka huni nokuti ukada kuti ndishandise generator randinoti tinini randoshandisa kuwana moto fuel hakuna.
Kana zvidzidzo zvavo kwemagetsi mudzidzi wepane chimwe chikoro muHarare uyo asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti vave kutadza kuita zvidzidzo zvescience pamwe nekushandisa macomputers.
Pakuverenga manheti takutoshandisa makendro fuzva kudhura plus kushandisa kendro kunoonesa pakuda kushandisa mafoni nosa magetsi.
Pakubika vanhu vanokwanisa kushandisa gas asi mutengo waro wakakwirawo zvakanyanya zvichitevera kukwira kwepeturu nedizeri.
Isu sekambani yuchengetezwa tinoti kutema miti vanhu vachitsvaga huni hazvisi pamutemo. Tiri kushishikana kuti dambudziko iri richawedzera shedding uye zvichamera nekuti tinofanira kuwedzera basa rekudzidzisa vanhu kuti zvazvina kunaka uye hazvisi pamutemo. Tichapinda mumigwagwa kuona kuti vanhu havasi kutengesa huni zvisiri pamutemo.
Mutauri wekambani inogaya magetsi yezesa vafulad kwasira vanoti nguva chekugova magetsi kana kuti load shedding chiri kuitwa kuti mvura yave shoma kugwetsire kariba. Vanoyaifanira kuwana 1050 megawatts pazuva kubva kunya iri asi zvino vari kuwana 350 megawatts chete. Vasira vanoti kambani yavo iri kutora mamwe matano kuti vane magetsi kwanira nyika uye matano aya anosanganisira kubhadhara chikwereti chemagetsi aya akashandiswa kubva kunyika dzakatikodza. Pane mari inodarika mamiriyoni makumi masere emadhora ekuamerica asati abhadharwa kukambani yeku South Africa ye Eskom ne HCB yeku Mozambique. Asi vagwasira vanoti chakakosha pari zvino kushandisa magetsi zvine mwero
nekuti magetsi ekutaura kwandaita pokuti hagoniwo kuchengetedzeka. Saka ini kana ndiri kumba kwangu ndikadzimawo zvandisiri kushandisa panguva iyoyo zvinoita kuti magetsi anga achiwanda kuitira kuti zvese igone kubatidzawo vanga vadzimwa so that kukura kweload shedding kana tati kudzima for instance Mount Pleasant chet kana kuti tachidzima mufakos chet vanhu vari mufakos vakadzima zvavanoshandisa zvavasingari kudi kushandisa panguva izvozvo togona kutobatidzawo Glenora kana Budiriro.
Panyaya yekuti pane vamwe vari kuchema-chema kuti pane dzimwe nzvimbo dzisiri kudzimwa magetsi vagwasira vabvuma kuti izvi zvinoitika nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana vati semuenzaniso zvipatara nhandare dzendege nzvimbo dzine zvigayo zvemvura pamwe nemaborder posts haadzimwe magetsi uye vaya vanogara munzvimbo dzine tambo dzemagetsi dzinoenda kunzvimbo idzi nguva yakasemakwena apfuura. Senzira yekupedza dambu dzemagetsi hurumende inoti yakapa makambani makumi matatu nemana kuti atange urongwa hwemagetsi anobva kuzuva izvo zvichaita kuti vanoshaya vakwanisewo kuwana magetsi aya nyore. Ndakamirira Studio 7 muHarare Godunguja.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6M muvhuro kachisha pasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose masayati 9 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Chirongwa cheTalk pasi yedu yeVOA Show musi wechipiri musi wechina 4 PM kusvika na 5 PM musi wechibva na 4 PM kusvika na 5:15 PM VO kudzirai hama neshati tifarire.
Yashango yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media zvatinopakurwa na Marvelous Mhlanganya huye.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei tangatiri kutarisa nyaya yemafuta ekufambisa ayo anonzi mutengo wayo uri kungogara uchichinjwa chinjwa nguva dzose izvozve pakuti vanoshaya vagare vakaomerwa newenyu. Tiri wadi makadi iko tirikutaura nani uyezve muri kupi?
Ini ndoni Josh Madi ndiri kuJoburg.
Ehe mkoma Josh makadi kuJoburg uko tipewo pfungwa dzenyu.
Eh nyaya mafuta iyi yakaoma.
Mhm.
Kuti zvakangoitwa kunge overnight kungotara mafuta akutokwira onza akwira basi maonero angu ndekurima vavasika chokwadi.
Sei muri kudaro?
Nekuti nezviro ndopatakazozwa isusu kunzi mukuru mukuru webhanga reReserve Bank akubvisa nyaya ye1:1 paUS dollar nebond. Then fuel all along yanga ichi around $3.22. Then tozwazve kunzi papa Ministry of Information update kuti juto fuel rakadzikiswa kupa $0.92. Saka zvinhu zvese izvozvo hazvisi kuedha up zviri vazvari pane kuri ipapo kusabuda pachena kuripo tikagarisa vakati juto rari pa $2.30 iyo fuel yanga $3.22.
Mm-hmm.
Zvinoreva kuti fuel yanga ichilenda neabout 92 cents bond, which is not true. Saka zvinongodawo kuita transparent nekutaura chokwadi. I think that's how we can move forward.
Muri kutaura na mishwari kuSouth Africa.
Tinzwe misa
bashanga.
Aiwa tinokenda inotoita kuti basa racho rifambe nekuti kana muchititsigira kudai muchiuya pazvirongwa tinobva tanzwa kufara taura henyu.
Aiwa zvinotenda. Nyaya yekuZimbabwe ikai. Semaonero angu inini hainyanyo kunetsa zvavo asi kungoti hurumende yedu yakanyanya kuita maoko akarebesesa zvokutoti dai kuri kunzi kungotora zvake munhu wavo zvake kumuendesa pabedbridge apa panopfuura nemacommercial vehicles anova ndo anotakura magudzu aya consolidated goods. Vakamira ipo paipa vachicollecta mari from 1 up to 30 days ka. Mari iyo inokwanisa kuraramisa nyika.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Michael Hove, ndino koka kuti mpinde muchirongwa chedu, cheve chidiki che The Connection, nhasi manheru. Nhasi muchirongwa, tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi, tichitarisa matambudziko akatarisana nevechidiki munyika. Kana muchidawo kutipawo maoni enyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura, kana shoko 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +2 465 0318. Namba zvekare, +1 202 465 0318. That's an Eva Chirongwa, The Connection, na 8 PM. Bye bye.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vomiswa pamberi pedare mangwana. Mitengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wokwidzwa zvakanyanya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyala mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechonanja nemtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibi lemhlaka 21 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
sevuke kuseni bekuyona leyana ezijayeleyo every $3.27 and then petrol $3.40 but yazokhuphula namhlanje ntambama kusishaya bo-3 mlanda bo-4.
Uzulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha ezimota okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto.
Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugengula umbuso ngendlela engekho emthethweni akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga ke letheswe icala ngenxa yalokho.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe izolo ntambama egcekeni le-Robert Gabriel Mugabe International Airport betheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende. Ukusilela kwamandla kaGetsi elizweni sokubamba izakhamizi zemadolobheni ngamandla ukuthi zisebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha epetrol ledizili okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto ezitolo. Izakhamizi zakoBulawayo zona zithi zethuswe ngendlela amafutha akhwele ngayo injalo. Zithi amvuke elentengo yayizolo ekuseni kodwa yasikhwela emini. Iningi lethi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kanye lokudla. Uhlangothi olubona ngezamandla omlilo olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwethule umbiko wesilinganiso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota. Ipetulo ikhwezwe ngesilinganiso sokungamashumi amane lasithupha ekhulwini i-46% isuka kumadola edlula kancane amathathu. Isiya kumadola pose amahlanu ama-RTGS. Osaphethe isikhundla somqondisi wezera umnumzana Eddington Mazambani uthi abanini bamagalaji bakhululekile ukuthengisa ngentengo ephansi kulaleyo emenyezelweyo. Ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota kuza ngesikhathi ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe selikhuphule enye yemali ebingezelelwa nguhulumende ukuncedisa labo abathenga lokuthengisa amafutha ezimota ukuze intengo yawo ingakhuphulwa kakhulu. Usomabhizimusi wakoBulawayo kumsebenzi wokuthwalwa kwempahla labantu umnumzana Matthew Spanda owebhuvesi Transport uchasisa ukuthi uBulawayo wamukele njani isaziso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Iweli iphezuyiwe namhlanje nje kutshaya bo-3 o'clock bona lapho abantu baqale ukumiswa belayinela ifuweli lati abanye bebethela abanye belayinela ifuweli ezodiliva engakadiliva bahle batshelwa labo bathela ifuweli ukuthi hhayi manini sesithinte ama-prize ifuweli sikhwelile. So ifuweli yakhona ukukhwezwa kwayo epetrol yaku $5.02 per litre. Idizili yakhwela yaku $4.94 per litre. Manje hayi abantu bethuke kakhulu ngoba ngikhuluma nje manje kunje ilanga lithola abantu bethawula zimoto besiye emakhaya bese begcwela imigwaqo yonke ngoba lezi moto imthova zibizikhuphula ama-prize ngasenelise ukuthwala ngeprize yendala. So abantu bese belayini emalayinini amabhasi la akhontrakthwe nguZupco ngoba amabhasi uzokuwehlisile wathi 50 cents.
Kodwa lintengo ite ivuka ekuseni ibiphansi yazokhwezwa emini yantambama.
Ite ivuka ekuseni bekuyona leyana esiyijayeleyo ebeyi $3.27 idizili, and then ipetroli $3.40, but yazokhuphula namhlanje ntambama kwisitshaya bo-3 kulanda bo-4.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwentengo le.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwefiweli balandela amarate akhanye siba khona imali ethengiswa ezitaradeni. So yiyo abalandelayo ma besitsho ngoba ezitaradeni lona leli vikele iphelileyo kubonakale kuprinte amabond amatsha etshintshwe esitaradeni. But abantu bebengazi ukuthi ngabantu ababuyaphi bona labo bethwele imali entsha. Yibo abakhuphule ama-rates ekutshintshe esitaradeni kosiphathelele. Oba ama-rates kade seku-6 against user. So ama-rates akhona manje la sekuku-5 ahle kancane kuqathaniswa le-US dollar. So uthethi basebekhuphula ukuthi uthethi balandela leyo ntengo ukuze bakwazi ukuthenga ifiweli masizwa bekhuluma.
Kutsho ke ukuthi nxa ule US dollar uyakwanisa ukuthi uthenge 1 US dollar iliter.
Nge-US dollar ifiweli ekhona manje ngikhuluma emagarajini. I-US dollar bathengisa iliter nge-$1.27, abanye bathi $1.25.
Ngakho ke kutsho phela ukuthi na le eyama RTGS le bondi ichiphile
ngendlela ye-rate exchange kuyabe kunjalo, kuyabe kukhanya ichiphile. But okusuka kube nzima ebantwini ukuthi US dollar kabalayo, akula muntu ohola i-US dollar, akula muntu othengisa nge-US dollar. Akhona nje amakhampani athengisa amanye ngama-US dollar, but akusiwo wonke umuntu ole-US dollar. Abantu abaningi bala yona le RTGS.
Wena njengosomabhizimusi owamabhasi lama-truck, ubunzima bani elihlangana labo nxa sokukhwezwe intengo yamafutha ezimoto?
Yena njengosomabhizimisi oku-transport sihlangana lobunzima obukhulu ma uhulumende sekhuphule ezekhweza ifiweli ngalolu hlobo. Ngoba ngendlela osokukhwezwe ngayo kuyabe kufanele sikhwezele abantu ama-price. But abantu kunzima leyo mali ukuthi babe layo ba-afford ukuthi babhadale imali eyabe ifanele siyikhweze ifike kuleyo nani ukuze kuhlangane la ama-price akhwelileyo.
Abanye njalo ngabathi nxa kukhwezwe intengo yamafutha ezimota, kutsho ukuba le ntengo even yesinkwa sibili ingahle iqonye.
Sikukhangelele lokho ukuthi vele isinkwa kusaza singavuka sigqomile njengoba manje isinkwa siyi-$3.50. Siyakucabangela ukubana isinkwa singakhwela siya kubo-$4 ne-$4 ele mali. Ngoba yonke into ekhona ihamba nge-transport nge-freeway. So ngaleyo ndlela sikukhangelele ukuthi wonke ama-commodity basically kutshethi kusasa azavuka ekhuphukile kumbe ekhwelile. Ngoba mase yakuthethi siyakubheka siyamangala ukuthi uhulumende uyakhweza ifuel ngendlela ebuhlungu enganakekela abantu bakhe abayibo abakhokhelayo ukuthi uyabethi leyo mali bazoyithatha. Ngoba njengamanje wehlisa amabhasi wathi 50 cents. Abantu izinto abazithengayo abathengi kugada amabhasi, abantu bathenga ukudla, bathenga into eziningi ezijiyeneyo, abathengi nge-50 cents. So bazodla ukugibela yini amabhasi kumbe ukugada amabhasi, kuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini baseZimbabwe lokho.
Likhuthazani njengabantu beZimbabwe kuhulumende?
Sikhuthaza ukuthi uhulumende ma ebona ukuthi usehlulekile ukukhontrola ibondi yakhe kumbe i-RTGS ayikhiphe, afake imali kumbe sibuyele ku-US dollar imali ezaba stabilized for everything ezintweni zonke, ukuthi abantu benelise ukuthi bahole i-USA, benelise lokuthenga. Ngoba kungaba ne-USA akulazi into ezizavuka zikhwelile nje emahlayana kuphongeuvuka kukhwezile izinto zonke. Ngoba khona manje abantu asisakwazi ukubhajeta ukuthi ungabhajetani, ukuyade uhlele kusasa uzi-prize isikhwelile lokhu sokuyimalini. Thina njengabantu abaku-transport kunzima ngoba sithenga ama-space. Ama-space siwathenga nge-foreign currency ngoba kumele siwathenge ngamarandi kumbe ngama-USA. Ama-space aqakathekile afunekayo ezimoteni. But nge-bond uthole i-price yangkhona ingathengeki, njenge-10 ithaya angeke ulithenge lapha eZimbabwe ngebhola.
Umnumzana Matthew Spanda ngusomabhizimusi wakobulawayo ubexoxa ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7. Kusenjalo incwadi kwezenotho zithi ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukuthi abezitolo labo bakhuphule intengo yabakuthengisayo. Sixoxe lenye yalezi ncwethi umnumzana Reggie Shoko.
Ifuel isebenza yonke indawo, so yonke into izakhwela. Although lapho ku-transport kungakhanya ukuthi uhulumende uyenze wehlisa ama-price yamabhasi zakhe akazukwelawo, ngoba yena ngubani kayifuel. Intengo ye-transport bezindlela uzukwe ngasebenza kuhle. Laba balamabhasi okuthwala abantu bazathwala nzima, ngoba intengo kazukwo sithi too much subsidized, ngoba kwezinye indawo ngama-50 cents wena umjova uyi-$2. So kuthi ukuthi kungakhipha umjova kubhizimusi. But okunye lokhu uhulumende kala ngendlela afake ngawo ama-subsidies ngaphandle kokukhipha interest or i-tax ye-$0.05 ku every liter ade itholayo.
So kuke kwazanywa lokho kokusubsidiza uzubukho lezinye inhlangothi zikahulumende Shoko, kodwa akuzange kusebenze. Kuyini okuzakwenza kusebenze ngalesi sikhathi?
Ama-subsidies vele ngokwawo asonto engasustaina i-economy, engasebenza in the mean esithi ngama-short term, ikuvala isigamba nje okwesikhathi esifitshane, kodwa ayisikhathi eside akusebenzi kakhulu. So esikukhangeleleyo ukuthi sizabona entweni uhulumende uza kwenza njani in the long run, but kathesi in the short term uyasubsidiza kuze kuyofikane. Remember leyana le fuel beyisubsidiza nge-1:1 sesehlule kuyisubsidiza ikho seyenze yaba open market, into yakuliberalize ngesikhiwa i-fuel importation.
Ukukhwela kwentengo yezinto lokhu okuzayo osokuqhuqhisa abantu abaningi Shoko, kuza kutsho ni kuzulu weZimbabwe vele ethwele nzima la kumnotho welizwe lawo oqhubeka uchabalala mihla lamalanga.
Uthi kubana umuntu nje oZimbabwe uzathwala nzima njalo, ngoba kathesi imuli eziningi zehluleke ukuthenga izinto. So ngale ndlela inflation ngokwayo esibo 75 kathesi iyakhangela ukuthi iyakhwela ngenyanga ezayo, nxa zizikhangela i-month to month basket, ngoba ifuel ezakhwela ngaphandle kube lamanye social security net angaprovide i-government ukuthi avale ukukhwela kwentengo. Kodwa ngaphandle kwalokho hayi sikhangela ukuthi abantu bathwala nzima.
Umnumzana Reggie Shoko yincwethi kwezenotho sixoxela ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe ntambama izolo eRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare bevela kwele Maldives namuhla betheswe icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abani laba babalisa umnumzana Tatenda Mombearara owenhlanganiso yeCitizens Manifesto, uGeorge Makoni owenhlanganiso yeCenter for Community Development in Zimbabwe, uNyasha Frank Mphahlo weTransparency International Zimbabwe, kanye loGamuchirai Mukura owenhlanganiso yeCommunity Tolerance and Development Trust. Igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu utshele iStudio 7 ukuthi abasolwa laba bazalala esitokisini njalo namhla babe sebemiswa emthethwandaba kusasa ekuseni. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Efihlela Ncube.
ukubotshwa kwabo kwephula ilungelo labo ku-constitution kwisisekelo sombuso ngokuba akukho okunye abakwenzayo ngaphandle kokuthi bakhulume, ngaphandle kokuthi bahlangane. Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugenqula umbuso ngendlela engesemthethweni akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga ke letheswe icala ngenxa yalokho.
Kumbe mhlawumbe uhulumende ngaba elabo ubufakazi Ncube?
Akazabe lapho ubufakazi kusuka ngo-1980. Asiso sikhathi sokuqala lesi sokuthi abopha abantu abetheze umlando wokuthi bafuna ukudengula uhulumende. Kuso sonke isikhathi nxa kuthiwa kaveza ubufakazi kabi labo ubufakazi, kodwa sebabophile wakubahlukumeza abantu. Kuyindlela nje yokuhlukumeza abantu, yokwenza abantu bathwale nzima, yokwethusela abavikela amalungelo abantu, kwethusele nezizwana zeZimbabwe nje jikelele ukuthi zesabe ukunqazi lohlupho, zesabe ukwenza okungazikhulula, zesabe ukuvikela amalungelo azo, lalaba abavikela amalungelo abanye besabe ukuvikela amalungelo abanye. Umbuso omubi ukholisa nxa kunjalo, ubusa kahle nxa kunjalo.
Sike sabona iphephandaba le-Herald libika ukubana bakhona benhlanganiso ezizimeleyo abasebenzelana le-MDC abaphandle kwelizwe abalolongwayo belungiselela ukuvukela umbuso. Kukhona yini lawe njengelunga lenhlanganiso ezimeleyo mhlawumbe okwenzakalayo esingakwaziyo njengokutsho kwephephandaba le-Herald?
Hayi, kayikho into enjengaleyo. Into engavula uhulumende yikuyanga obukhulu lokusweleka kwemisebenzi phakathi kwelizwe. Okungagengula uhulumende ikudula kwezinto ezikhwela kuhle namalanga. Nxa ngabe besifuna ukuthi bavikele umbusolo, nabazi lokuyanga balwe lokusweleka kwemisebenzi, balwe le ntengo yezinto ekhwela njalo nje. Yikho lokho okuzagengula uhulumende, hhayi abantu abazihambela emgwaqweni kumbe abavikela amalungelo abantu kumbe inhlangano ezizimeleyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ulwela amalungelo oluntu, sixoxela ekobulawayo.
Yebo, 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 mfakazi omuhle. Mina ngu-Mike Hobe, we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuhlangana kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo, sixoxa ngomnotho welizwe osugugudeka okumangalisayo. Siyeza ukuthi intengo yamafutha awezimoto isikhuphukile. Ngesikhathi esiningi, lokhu kusho ukuthi intengo yezinye impahla la izakhuphuka. Sikhangela ukuxoxa lani izulu kandaba njalo abosomabhizimusi abangabantu abasakhulayo ukuze sizwe okuningi emalana lodaba lusegodweni. Abafisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Lingasixhoma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini AF Facebook ekhasini lethu LOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo Connection 8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu weMalawi ubevota namhla kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edalele ephalamende kanye lamakhansila. Abalosekelo olukhulu kulolu khetho bathathu njalo babalisa umongameli Peter Mutharika lomsekeli wakhe uSaulos Chilima, yena osowaphuma kubandla leDemocratic Progressive Party wabumba elakhe nyakenye, kanye lomfundisi osowangena kwezombusazwe umnumzana Lazarus Chakwera okhokhela ibandla eliphikisayo eleMalawi Congress Party. UChakwera wanqotshwa ngumtharika kukhetho luka-2014. Uhlangothi olubona ngendaba zesiphepheli kumanyano wamazwe omhlaba olwe-UN Refugee Agency lukhuthaza amazwe angomakhelwane ukuthi amukele isiphepheli zakwele Venezuela ezibalekela impi yomdeni. Ukusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe sokubamba abantu abahlala emadolobheni ngamandla ukuthi basebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Kodwa lokhu lakho kubangela ukonakala kwemvelo njengoba abantu sebegamula izihlahla mahlayana. Abahlangothi lokulondolozwa kwamagusu olwe Forestry Commission bacebisa uZulu ukuba asebenzise ezinye indlela ezifana lesola labo gasi. Kodwa abanengi bathi kabakwenelisi lokhu. Kubika uBathabile Masuku.
Kusukela ngesikhathi amagetsi eqala ukusilela eZimbabwe, abanengi abahlala emadolobheni bahle baqalisa ukuthenga ama-generator loba ama-battery amandla awelanga, ama-solar panels, ukukhanyisa endlini, ama-radio, ama-television, leyinye impahla yendlini. Abanye njalo benelisa ukuthenga amatanka awe-gas, efuna njalo eyinye imali yokuyangezelela leyo gas nxa isiphelile. Konke lokhu kulentengo ephezulu engeneliswa ngabanengi abagcina sebesiyatheza inkuni okungavunyelwayo nguhulumende. Abohlangothi lokulondolozwa kwamagusu abeForestry Commission bakhuthaza indlela lezo ezilentengo engeneliswa ngabanengi ngoba besithi ukusebenzisa inkuni kuyingozi yokonakala kwezemvelo. Umnumzana Bekithemba Ngwenya osebenza eForestry Commission ekhangela umguza lebulawayo uthi bakhathazekile ngesimo sokuganyulwa kwezihlahla kubangelwa ukuswelakala kukagetsi.
Siyakhathazeka kakhulu ngosokusenzakala abantu sebegamula izihlahla ngendlela enye ephezulu kakhulu okubangelwa ukuhamba kwamagetsi khonoko kukhona. Thina njengeForest Commission besikhangela ukuthi abantu bemadorobheni nxa kuyukuthi amagesi kumba sebadurela kumba aswelakala besebenzise igas njenge-alternative source of energy. Kodwa-ke siyananzelela futhi ukuthi ebantwini abaningi igasi kabasayenalisi ngentengo esikhona kuze nezinsuku. So uzathola ukuthi abantu abaningi sebephephela ekugamuleni izihlahla.
Uyaqhubeka njalo umnumzana Ngwenya ethi labo abafuna ukugamula izihlahla kumele baze eForestry Commission bezodinga imvume yokugamula ngokusemthethweni.
Thina njengeForestry Commission silomthetho ke esikhangele ukuthi nxa umuntu umbe uleplazi lakho ufuna ukuyagamula eplazi kuyabe kudinga ukuthi usazise njengeForestry Commission. Ngokwenza njalo kuyasiphathisa ke njengenhlanganiso ukuthi sikontrole ukugamula mahlayana.
Isikhulumeli sekhampani kagetsi eyezisa umnumzana Fulad Gwasira uthi ngaphandle kokwehla kwesilinganiso samanzi edamu leKariba eleZimbabwe livele lilesikwelede esikhulu kwamanye amazwe asesithi kumele siqale sibhadalwe andubana lithengiselwe amandla kagetsi.
Nzvimbo dzatisingadzimi magetsi dzatinotiwa maessential services dzakafanana nezvipatara dzakafanana nemaairport.
Kule ndawo esingazincitshiyo esizibiza sisithi ngama-essential services ezigoqela isibhedlela kanye lamabhoda, imbangela yeloadshedding le yikuthi izulu alinanga kuhle. Ngakho ke idamu leKariba lilamanzi amalutshwane osokusenza ukuthi kugaywe amagetsi amalutshwane.
Umnumzana Rodney Jele ongukansila wenkulumane yena ukhuthaze abantu ukuthi babe lezinye indlela zokuthi bazisebenzise nxa ugetsi owezesa engahamba.
Namhlanje bengithi ndixwayise nge-challenge yokuhamba kwamagetsi izesa. Kulama timetables of course akhona, sibe kwazi isikhathi zangikhona ukuthi amagetsi ahamba isikhathi bani ku-area yakho, so that at least la ukwanisa ukuthi umbuya pheka early or alternative looting other means as maybe kuthenge isola ama-solar stove, solar geysers or ubasumlilo. So those are the other measures ongayenza ukuthi at least ukwanisa ukuthi ungabi affected kakhulu ngendaba zamazesa. So we advise kakhulu into ezinjengama solar lights or ama rechargeable lights ukuthi sisebenziseni wona.
Umnumzana Mlungisi Shumba usomabhizimusi othengisa igas uthi kibo kumnandi ngoba ibhizimusi liyahamba kodwa labo baphakathi kobunzima bokuyithenga ngoba bamele bakhokhe idola leMelika. Unkosikazi Senzo Ncube ongumhlali wakobulawayo ukhala ngokuthi kunzima kibo abalabantwana njalo lokwesaba izigebengu ngoba sekulithuba elihle ezigebengweni ukuba babahlasele besemnyameni.
Mina ngilokudana kakhulu ngoba kwesinye isikhathi i-timetable leyo abayikhiphayo abayilandeli kusuka kube nzima kithi esingelamagasi esebenzisa umlilo ngoba abantwana sebesidla izinto eziqandayo okungalunganga ngokwesaba izigebengu ukuthi uyathi ubhizi phandle upheka bona bengena betshontsha endlini osokudalela ukuthi sidle izinto eziqandayo.
Uzulu ongatholi iholo eliphezulu uthi akula ukuthiwa uyaphumelela kulesi simo esokuhamba kwamagetsi ngoba umthengisi ukhala ngokuqonga kwentengo yokuyawoda impahla ayithengisayo okumenza laye acine ekhweza. Uzulu laye uthi akulula ukuthi bathole imali ngoba intengo yempahla lokudla ikhwela nsuku zonke okungaphezulu kweholo labo lenzuzo yomsebenzi abayabe bephila ngawo. Okukhulu okukhalelwa ngabaningi ngalezi zikhathi zobunzima wokusilela kwamandla kagetsi yikuthi abekampani kagetsi abezesa kumele belandele i-timetable yabo abayikhiphileyo ukuze labo bahlale bezilungiselele bahlele ukuthi lapho engekho bathathe manyathelo bani. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders liqhubeka lisadalala kumidlalo yePremier Soccer League nangu selifikise imidlalo yesishiyagalombili lingazange elinqobe. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders libe ngujiki lobhanqa leqembu leHerentals ngensonto kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni yokuyimpumela elithiye lihlezi endaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo le miklomelo emihlanu. Ekhuluma lentathela izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo wangensonto umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe eyakalayo ingcazelo yokuba kungani abafana bakhe besihluleka ukunqoba loba nje bedlala ibhola elinathisa amanzi. Iqembu leHighlanders libe ngujiki lobhanqa emidlalweni emihlanu lanqotshwa kwemithathu kumidlalo eyi-12 yesidlalo lonyaka kusigaba seCastlaga Premier Soccer League. Emidlalweni walo wangensonto likhulelele iRentals imini yonke kodwa lihluleka ukulitshayela emambuleni okuyiyo imbangela enkulu yokuzithwa lihlezi emsileni wengalane njengoba selihlohle kabili kuphela kumidlalo yeligi ikanti lona lahlohlwa amagoli ayi-12 aphezu kwengalane yemiklomelo kuhlezi iqembu leCapes United lona lemiklomelo li-10 njalo elinqobele Mushwane Stars ngensonto. Endaweni yesibili kule qembu leChicken Inn elilemiklomelo elithumi lathoba mnembili njalo elitshaya elichapungu nge-3 ngensonto. Iqembu leFC Platinum lihlezi endaweni yesithathu elilemiklomelo elithumi lesikhombisa ngemva kokunqoba iqembu leZPC Kariba nge-2, kuthi endaweni yesine kule qembu leChapungu elilemiklomelo elithumi lesithupha. Emsileni kuhlezi iqembu leBulawayo Chiefs lona elenelise ukunqoba okwakuqala lonyaka ngemva kokuba litshaya eleDynamos nge-2 njalo lilemiklomelo emine kuthi phezu kwalo kule qembu leHighlanders elisendaweni yesibili nxa usuka phansi lile miklomelo emihlanu. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leMshwane Stars lona elile miklomelo emihlanu, kuthi iqembu elihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi ngeleyada elile miklomelo yesithupha njalo elibe ngujiki lobhanqa 1-1 le qembu leNkezi Platinum. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwanele mthwakazi omuhle kayehlukane likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.
ita ola zimpapo muhle ndinomgamchira imchirongwa chedu uhle.